chinyorwa ichi chinyorwa chinoprodyuswa neAmerica nguva inoiyi every year, ende chinotaura pamusoro pekodzero dzevanhu munyika dzakasiyana-siyana. Ende muZimbabwe umu tikuona kuti kodzero dzevanhu sezvekutaurwa muchinyorwa ichi dzikuramba dzichityorwa. Pane zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa imomomo maererano nekubatwa kwevanhu vatingati kusimasivhu nemapolitical rights nemamwewo atingati marights anowanikwa musociety akaita semarights evakadzi nemarights evana.
Zvamira zvakadai, tichiona kuti Zimbabwe igaro ziva kuti inogara ichichema kuti iri kuda kubvisirwa zvirango, pane zvingabuda here tichiona zvinyorwa zvakadai zvichibuda panguva ino?
Handioni senge pane chingabude kana hurumende yeZimbabwe yakasatora chinyorwa ichi nezvimwe zvinyorwa futi zvekumasure seriously, nekuti zvinyorwa izvi zviri kunyatsokubudisa kuti nyaya yatingati yematongerwo anoitwa kimamarights evanhu haasi kunyatsokubatwa nemastandards anganzi anoexpectwa munyika inonzi democracy. Tinoona kuti nyaya dzokurohwa kwevanhu nokuti vari kubuda pachena vachitaura mafungiro avo dziri kuwanda. Tiona futi zvekare kuti mugwaro iri mabuda futi nyaya yokuti iyo hurumende kupfurikidza mapurisa iri kupesecuta zvekare vatori venhau anonzi majournalists, izvo zvinova zviri zvinhu zvinova zvisingafanirwi zvichiitika munyika inonzi ino ine bumburi remutemo.
Tichiona kuti nyika zvakare yakatarisana nesarudzo munguva inotevera iro gore rino, pane zvakataurwa here pamusoro pekubatwa kwevanhu panguva yesarudzo?
Gwaro iri rakataura richiona mabatirwo akaitwa vanhu gore rapfuura panyaya yesarudzo remabielections, and yakataura nyaya dzakaitika kugokwe dzepolitical violence, and yakataura zvekare nyaya dzanamone ninyuve kurohwa kwakaitwa nokurawa kwakaitwa kukwekoko. And igwaro riri kufungidzira kuti kana violence yakadai so yaitika mugore rapfuura iri, gore rino iri zvinogova zviri zvinhu zvichave zvichionekwa zvekare. Saka izvi zvinhu zvakadai so zvinenge zvichibuda mugwaro rinonzi riri kuona mafambisirwo ari kuitwawo nyaya dzekodzero muZimbabwe, zvinhu zvisinganyatsokubuditsa picture yakanaka muhurumende nemabatirwo ari kuita vanhu vayo nebumbiro remutemo.
Dai hurumende yakateerera pari zvino, yambiro yenyu yanga iri yekuti chii segweta rinoona pamusoro penyaya yekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu?
Zimbabwe yaiteerera atingati zvino zvinyorwa zvinenge zvichibudawo kune dzimwe nyika kunyanyanyaya mahuman rights reports aya. Zvinhu zvokuti mitemo waifa uko uchigadziriswa kuti vaite yatingati pachirungu cab zvinhu zvakadai so, nekuti tinoziva kuti iko zvino tine bumburo remutemo ratinaro rine amwe maprovisions atingati contrary kune imwe mitemo iri muZimbabwe inoita kuti vanhu vasaenjoye marights avo zvakanyanyanyanya. Ende zvekare tikuona kuti hurumende yeZimbabwe yakadzama mutemo au yakawanda stereki kupfurikidza iyo iri ku infringe on marights ema NGOs, and nyaya yepatriotic bill iri kungotaurwa kuti ichave ichimbunyikidza zvekare yatingati marights evanhu. Zvinhu zvokuti izvinhu zvakadaro zvingave zvisingaitiwi panguva inoi Zimbabwe yanga ichitevedzerawo zvinenge zvichitaura dzimwe nyika. Uyezve nyaya dzemasanctions dzamataura dzingave dziri dzinhu zvokuti pari zvino vangadai vachitotaurawo zvinhu zviri progressive vachiti takabva apa tichienda apa, bari zvinoita senge iye hurumende yacho iri kuita ichiwedzera kutyora kwekodzero zvinova zviri zvinhu zvinodzosera zvinhu masure.